Chinangwa chacho kunyanya changa chiri chekubatsira vanhu vazhinji vari muZimbabwe vanozishanda, vanoshanda mumainformal sector, nekuti havasi kugona kutengesa. Kana vasina kutengesa havagoni kuwana mari yerent. Asi zvichakwadza vanoita basa rekutengesa dzimba nekuchengeta dzimba dzevanhu vanoita zvekurentesa dzimba. Vachakuwara nekuti ivo vane vashandiwo vakatarisira kuwana mari yavo kupera kwemedzi. Mari iyo inowanzobva kune vanoshandisa vanochengeta dzimba idzodzo. Saka zvichanyanyoshungurudza mune mabhizimisi yatinoti real estate, avo vanoita basa rekuchengeta dzimba nekutengesa dzimba. Chirongwa chakanaka nekuti vazhinji muZimbabwe vanhu vanorarama nekuzishandira. Saka ukavati vabhadhare rent vasina kuwana chekutengesa zvinovarwadza. Asi tikazoitarisisa futi tinoona kuti kune vanhu vanorarama nemarentals iwavo, kunyanya vakasiya basa. Vazhinji vakatotarisira ipapo kuti vawane chekurarama nacho. Saka zviri kaviri.
Zvaitwa nehurumende izvi ndizvo zvega here zvaanga achikwanisa kuita, kana kuti pane imwe nzira yanga iri nani pane zvavaita izvi?
Tikanyatsotarisisa iyi yange iri alternative, itori alternative yakatokoshesesa. Nekuti kana hurumende ichitora chinangwa chakaita seichi, inotarisira kuti vazhinji vanokuwara ndevapi. Ruzhinji muZimbabwe vanhu vanozishandira. Tikatarisa kuwanda kwevanhu vane mabhizinesi ekutengesa dzimba, ekuchengetesa dzimba, vashoma kudarika vanhu vanozvishandira. Saka ibasa rehurumende rekuti ridzivirire vazhinji kunyange zvichizorwadza hazvo vashoma. Ndinofunga kuti hurumende pamwe ichagadzirira vane mabhizinesi iwawo chimwe chinangwawo kufanika nekuvapa matax exemptions varidzi vemabhizinesi edzimba, kuitira kuti vagone kudzoka mubhizinesi after lockdown.